Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemugovera kukadzi 18, 2017. Makateerera kustudio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndivo mai Mudhuru takatovanyorera tivataurira kuti haiwa timboregerai kushandisa zita rokuti people first, nokuti hamusiri people first.
Varugare Gumbo vanoti vakanyorera mai Mudhuru kuti vasashandise zita rebato rekuti Zimbabwe people first mushure mekunetsana.
Handizivi kuti tsamba iyi yakanyorwa kuna mai Mudhuru here kana kuti kuma WhatsApp, nekuti ini ndakatoitumirwawo nabhasikiti pane zvemaWhatsApp izvi.
Asi mutauriri wamai Mudhuru vaJelas Mawarire vanoti zviri kutaurwa navagumbo ndezvemugodzi matsuro. United Nations yoyambira Zimbabwe kuti ichawirwa nedambudziko remakonye eamiwem. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi reUnited Nations rinoona nezvekudya reFood and Agriculture Organization kana kuti FAO rayambira Zimbabwe kuti panyika dzose dzemusadak ndiyo ichanyanya kuwirwa nedambudziko remakonye anodya zvirimwa kana kuti maamiwem. FAO inoti iri kutarisira Zimbabwe kuti ichadyirwa minda inosvika mahekita zviuru zana nemakumi matanhatu nemakonye aya. Asi makonye aya achadyawo zvirimwa kuZambia, Namibia, Malawi neSouth Africa. FAO yakaita musangano wemazuva matatu muZimbabwe ichizeya nyaya iyi. Varimi vagarawo vakatarisana nedambudziko remafashamu emvura. Mukuzeya nyaya yemakonye aya, Tabata mukuru weZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria.
Hatingarambi izvozvo zviri kuitika pasi. Chokwadi gonyeri riripo riri kubata minda yevanhu yakawanda. Vazhinji varasikirwa zvikuru. Asi nzira dzokuti tigadzirise dambudziko iroro nekuuraya gonye iri dziri kuramba dzichiidziwa navanhu vachiidza chino nechino zvose zvinogona kuti dambudziko iri risaramba richiimbirira mberi. Asi chokwadi chiripo ndechekuti gore rino gonye iri aranyanya ririmo muminda mumaprovinces ari ose zvavo ari munyika yedu.
Asi mungati ndedzipi nzvimbo dzamuri kunyanyonzwa varimi vachichema-chema?
Maprovinces anoti Mashonaland West, Mashonaland Central, Mashonaland East, ndoo kune nyaya yakanyanya kukura yegonye irori. Tichinzwa hedu kunana Midlands nekumwoko, asi hazvina kunyanya sezvo zvakaita kumaprovinces ari kumusoro kwenyika yeZimbabwe.
Ko, mushonga wacho wekuuraya gonye iri uripo here? Zvinofamba sei kuvarimi?
Varimi vari kuedza zvose zvavangakwanisa kuita zvemushonga unonzi uyu ndiwo chaiwo chaiwo waari aizvozvo hapana. Vanoedza zvose kusanganisa vana setamaki, vana lambda necabral kupinda muminda imomo kuti zviite. Vamwe vari kuita kusenzisa nzira dzakasiyana siyana. Tonzwa iko zvino kune vamwe vamboedza mhiripiri nematota nezvimwe zvose. Murimi wemuZimbabwe ari kuedza kuti akuita kuti mbeu yake ibude.
Asi izvi hazvizokanganisa here gohwo izvi vaZakaria?
Ndozve zvimwe zvinhu zvinokanganisa gohwo. Kana tichitarisa paurimi hwedu, tinotarisa zvinhu zvinokanganisa gohwo zvinogona kubva pagonye rinotirova tichatanga kurima paya, sezvatakaitwa nechiya chainzi Chilo Chilo WMCH. Takakanganiswa ipapo. Zvimwe zvinokanganisa gohwo ndiko kuwandisa kwemvura kwokuti kana tisina mafertilizer kuramba tichingoramba tichibira anenge agezwa aenda aya igohwo rinoenda. Kana tasangana nedambudziko rakaita seriri rinoderedza gohwo zvekare, zvokuti hapana kuti vanhu vanoti tichaenda nepi kana tisina mushonga uye tisina ruzivo. Chikuru kuru munyika yeZimbabwe ndoona sokuti ruzivo rwokuti tigadzirise chinhu chakaita seichi patitirani chinonzi fall armyworms paida ruzivo uye paida nguva pachida zvekare mari dzekuti kuve nemishonga inogona kurapa dambudziko iroro chairo chairo.
Mukuru weZimbabwe Farmers Union vapo Zakaria vari parunare muHarare.
Makatsirira kunefenyuro yevanhu yeStudio 7.
Tiri kutepenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930
kana pa 6065 ne15460 kHz pa shortwave.
Varugare gumbo avo vari kunetsana naamai Joyce Mujuru nezveutungamiri webato reZimbabwe People First vanoti vavanyorera tsamba kuti vamire kushandisa zita iri. Vagumbo vaDidmas Mutasa nevamwe vanonzi vakadzingwa mubato iri, asi ivo vanotiwo ndivo vakadzingawo amai Mujuru. Izva pakuti pabva paita wada watonga muzinda wenyuchi. Mukuzeya nyaya iyi nezveutungamiri, tabata vagumbo avo vanoti vave kutsvaga mumwe mutungamiri mutsva.
Nhoo, zviri kufamba zvakanaka chaizvo. Takaita musangano wanga uchiita update vanhu nenyaya yakaitika kuti zvakafamba sei kuti zvizopesana namai Mujuru. Saka takawana vanhu vedu vesteering committee, mafounding members namaprovinces, provincial coordinators, vese vakauya kuti vazonzva. Saka takaita musangano wedu wakanaka. Takataura nenyaya dzeutungamiri izvezvi kuti toita sende utungamiri, nokuti takaita mistake yakakura panyaya yamai Mujuru. Petange tadzingwa kuzanupiri taangomanya manya tikati hatiiteita muwana angari vice president ichatungamira tisingazivi maqualities ake. Saka this time hatiti kuita mistake, toda kutora zvinhu zvishoma nezvishoma timboongorora nyaya dzachona dzese. Saka takatenderana kuti tinofanira kugara pasi samaelders namafounding members namasteering committee togara pasi toongorora nyaya iyi tione kuti tinotisvitsa kupi. Asi tinenge tichida kutsvaka mutungamiri nokuchimbidzika. Toda kunzwa pfungwa dzavanhu kuti vanoti kudini, toita iko zvino kutsvaka mutungamiri kana tozoita kucongress and so on.
Asi pane vamwe vari kuratidza here kuti vane chidokwa-dokwa chekutungamira?
Hanengati varipo varipo, asi nokuti takavadana iko zvino tikati vedwe chinde munotsvaka vamungada kuti vakutungamirei.
Ko, panyaya yezita apa vagumbo zvinenge zvofamba sei?
Zita ndereduka, ndere People First. Takatanga musangano uyu tikati mai Mujuru chitungamirai, mai Mujuru nokutungamira nobva vakonewa. Saka mudemokrasi kana ukapiwa mukana wekuti utungamire ukakonewa, omboisvedeka woenda padivi vamwe voidzavo. Chiripo ndechekuti isu musangano medu takazvipira kuti hatidi kudzinga munhu ende hatidzingi munhu. Kana wakonewa tinokuita reassign, totisvikavo rimwe ribasa iri iri womboregeravo. Ndozvatiri kuita kuna mai Mujuru. Kana vachida kushanda nesu vanongoitwa reassign vonoitavo rimwe basa. Haikona kutungamira, haya kutungamira kuchiko. Ende ivo mai Mujuru takatovanyorera tivataurira kuti haiwa please timboregerai kushandisa zita rokuti nanike
Varugare gumbo vanga vachitaura vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo mutauriri wamai Joyce Mujuru vaJealous Mawarire.
Handizivi kuti tsamba iyi yakanyorwa kuna mai Mujuru here kana kuti kuma WhatsApp, nekuti ini ndakatoitumirwawo nabhasikiti pane zvemaWhatsApp izvi zvavakuvazvane. Ichinzi yakanyorwa naGumbo naMutasa. Asi nyaya iripo ndevaZulu ndeyekuti mapato ezvematongerwo enyika muZimbabwe haana kwaanonyoreswa kuti tanyoreswa bato iri zviri pamutemo. Chinoitwa ndechekuti munotoenda mondozivisa vezeki kuti tava nebato idzva. Ndozvatakaita isu. mukava bvunza vagumbo mukava bvunza vamutasa nekuti ndimi munobwereketa navo munovabvunza kuti koiye wakambozivisa vezeki kuti pava nebato itsva ndiani vanokuudzai kuti ndimai mujuru kuti ko magweta akanyoresa akanyora tsamba kuzeki achivaudza kuti kune pati inonzi Zimbabwe People First magweta ani magweta amai mujuru saka chinoshamisa ndechekuti sei magweta avamutasa ava aakuvatorerawo marange rovha namasofa namakapu sei asiriwo akanyora tsamba yekuti vamutasa vane pati yavo inonzi Zimbabwe People First akanyora tsamba magweta amai mujuru zita rakasainwa patsamba yekuudza zeki kuti kune pati inonzi Zimbabwe People First ndeira amai mujuru
asika ivo vari kuti ivo amai mujuru kana vachida kudzoka kubato vakasununguka kuti vadzoke asi vachipwa chimwe chigaro chisiri chekutungamira nekuti havakwanisi kutungamira
nhai vazulu kana ukadzinga vanhu pamba pako woswerapo woswera wakagara pamba pako ipapo hauna kumbobvako vanhu vanouya vachiti madzoko here unonzi madzoko pamba pausina kumbobva ivo vanawo gumbo ndo vatakadzinga tikati chibvai muwane mukana wokudzokera kuzanu pf kwamanga magara muchingoda saka vanhu vakadzingwa vanozoti mai mujuru akadzoka kwatiri mai mujuru anodzoka kuenda kuvanhu vakadzingwa
mutauriro wamai Joyce Mujuru vaJealous Mawarire vari parunare muHarare muchirongwa chedu chatinotarisa nezvemabhizimisi nhasi tine hurukuro nemukuru wesangano relabour and economic development research institute of zimbabwe dr godfrey kanyenze nezvekunetsana pakati pehurumende nevashandi vayo uko kwave chigariro musoro wetsuro kushaya nyanga vana chiremba vari kuramwa mabasa pari zvino ukowo varayiridzi vachiti vachatangawo kuratidzira nemuvhuro dr kanyenze vanoti pane zvakawanda zvinoda kugadziriswa asi panoda kuti paitwe hurukuro pakati pehurumende nevashandi vayo
chokutanga chingabatsire kuti dambudziko rigadzirwe ndechokuti hurumende inofanira kunge ichiona vashandi vayo sevashandi vane kodzero vane kodzero yekutaura nemushandirwi mukaona kuprivate sector kune manational employment council mapazi anobatsira kuti vashandi nevashandirwi vagare pasi nguva nenguva vachitaurirana kuhurumende hakuna mabazi akadai anobatsira kuti vashandi nevashandirwi vanga vachigara pasi zvakanyatsoti twasa twasa
ko hurumende ka vamwe vanoti ine national joint negotiating council
yakasiyana nokuti iadvisory inongopa yambiro haina masimba ekuronga zvinhu saka vakabvumirana zvavanenge vabvumirana hurumende inogona kuzoramba kuti zvavati tiite izvi hatizvigoni vosiya zvakadaro saka nekuda kudaro zvinoita kuti kamoto kamberevere kapise matanda mberi nokuti hapana chinhu chinonyatsobatwa chichipedziswa chichinyatsosvinwa chichitopetwa chichinyatsokupedzwa zvakanyatsonaka saka naizvozvo nyaya dzinoramba dzichingotakurwa dzichiendeswa mberi saka muchingoona matambudziko anogara angori kwayo kuti mubhajeti minister wefinance anotaura kuti handichazvigoni zvekubhadhara mabhonasi kakuti handichazvigoni vanhu vawandisa hatina mari yokuvabhadhara tichaita zvinhu zvakadai nokudari nokudai asi pasina kutaurirana kwavanenge vaita saka chinhu chikuru chinodiwa ndechekuti pange paine commitment to social dialogue vanofanira kunge vachizviisa pasi pechirongwa chekutaurirana vachikoshesa kuti vashandi vedu vanhu vane kodzero vanosungirwa kunge vachiuya vakangoenzana nemushandirwi vachitaurirana nokuda kwezviri kuvanetsa zvino mukasagadzira chinhu chakadai chinobatsira kuti zvinhu zvifambe zvakanaka munopedzisira mave nematambudziko ivava ndamboreva ndichipika moto kamberevere kanopisa matanda mberi
ko zimbabwe tichitarisawo nedzimwe nyika dziri kuchamhembe kuafrica kana kuti dziri musadhakumu tichitarisa kushanda kunoita hurumende nevashandirwi vayo mungati iri pachidanho chepamusoro here
kwete tiri pasi pasi chaizvo va mukatotarisa mitemo yedu mitemo yedu haina kubatana inonzi harmonized labor act vashandi vemuhurumende vanotongwa nepublic public service act vemuprivate sector vari under labor act saka mukatarisa maitirwo anoitwa zvinhu mushandi wemuhurumende anoonekwa se-7 sekuzova kwenyu 7 haasi munhu ane kodzero haasi munhu ane marights zvinosiyana neprivate sector muhurumende havabvumirwi kuita collective job action inoitwa zvakare muprivate sector saka matarisirwo avanoita mushandi wehurumende nemushandi ari kuprivate sector zvakasiyana ndokusaka kwenguva ndefu vanhu vanga vachitaura nomaringe nekubatanidza mitemo iyi kuti yeu vashandi vemuhurumende vange vaine kodzero dzakangoita semuprivate sector muenzaniso wakanaka ndewesouth africa kana mapurisa chaiwo chaiwo ane trade union yavo vane vanhu vanovamirira vane zvakare mastructures avanogara pasi vachitaurirana nevashandirwi zvakare mukatarisa ekusouth africa ine masimba semuprivate sector ekuti zvavataurirana vataurirana zvavabvumirana vabvumirana saka veruzivo vakatomboenda makore achangopfuura aya vakatoenda vehurumende maapex council yamataura iyi vakaenda kusouth africa kuzoona mashandirwo anoitwa kusouth africa vakauya muno vachida kuedza kuita saizvozvo zvokuti vatiti vekueducation vanenge vaine bargaining council yavo vekuhealth care vainewo yavo saka zvinobatsira kuti mapazi ehurumende anga achigona kugara pasi nevashandi vavo vachibvumirana zvavanenge vachibvumirana zvavanenge vabvumirana ndo zvinoenderera mberi zvino muzimbabwe hatina nyaya yakadaro zvokuti tiri mumashure shure maringe nebumbiro reinternational labor organization inokurudzira kuti vanhu vange vachitaurirana
mukuru wesangano relabor and economic development research institute of zimbabwe dr godfrey kanyenze vari parunare muharare muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa nhasi tine hurukuro navathomas majomba mugari wekusengwe kuhurungwe kumashonaland west nezvemamiriro akaita zvinhu munharaunda yavo tichitanga nechikafu
parizinesi chikafu vanhu vangu vachimboita vachipindira vachiona chikafu apo neapo asi vazhinji vacho vari kuraramawo nezvekurima izvozvito
asi tiri kuonaka kuti pane dambudziko rekuti mvura inenge yakati wandei gore rino haisi kukukanganisa iyewo here
ipapo ndo problem yari tikuwadza parizinesi mvura yawandisa zvisingamboiti dzetimbodzai dzanga dzakadyarwa nevarimi dzaakutoita dzichionyura dzimwe dzacho
imi munharaunda yenyu munowanzorimei
kuno kusofa vanhu vazhinji vari based in maize netobacco but isiki tobacco yacho inopedzisa yaafecta nemvura manje zvokuti haizokwanisi kuzobudisa quality yield inenge tiratana nevanhu taizvo
saka pakurima fodya apa zvinhu zvakaita sana fertilizer zviri kuwanikwa azvo
leza hando rimwe redambudziko futi ratosangana nora kuti inenge ichineta kuwana kuti titi pakunotenga kwacho inenge ichiedzerawo mari yepamusoro saka zvimwe zvokuti ungozotekera ungozotorawo ungokwanisawo kuwana ungoshandisawo chona
kunze kwekurima iyo fodya iyi muri kuraramawo futi sei
vamwe vanenge vachingoitawo zvekungoita vachitengesa vakambotsvagawo kana matembawo vachitengesawo vachididiwo ndozvimwezvo zvimwe zvavari kuita vamwe vaitawo semagarden
saka matemba vanonotenga kupa
zvinji kacho vanenge vachienda kumafishing camp kana kuti kukaribu ndovanowanawo matembawo uye vachitanga kuita zvekutengesa vachinjawo nechibagewo
ko tikatarisawo zvivakwa zvemunharaunda yenyu zvakaita semazambuko kana kuti hamungati mabridji aya hazvina kukanganiswawo here nemvura nemigwagwa yamunofambai
iroro idambudziko rakatokura zvisingamboiti kunoku zvekuti mabridji achitaza kuti pane mamwe marukuva mahombe chaioka asi anenge ari maflat bridji ayo yekuti haana mahosi pasi zvokuti kana kukanzikwa naya mvura mota dzogona kutora kana izen kana dei dzakamira sinokwanisiri kurosa pamarukuva
saka
makesi zvekutakurwa kwevanhu zvese ari kuripota akawandisa zvisingamboiti
zvii zvamuri kudawo kuti zviitwe nehurumende kurerutsa upenyu hwenyu
totokurudzira chese kunyanyanyanya panyaya yemvura iyoyi yemabridji apa kuti tavakwanisawo kutoonawo tawanisawo mabridji akati simbei dani aripo parizvinhu zvibosea kuti marukuva akawanda sopaexample yerukuva rinonzi sengwe kana kanyati ane mabridji madiki diki but marukuva yavo marukuva akakurisa zvisingamboiti
Thomas Majomba mugari wekusengwe kuhurungwe vanga vari parunare kuhurungwe kwakare. Iko zvino yasvika nguva yekuti tichiende kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tine hurukuro namuzvare Jesse Majome vanova ivo mudare weMDCT vachimirira Harare West uyezve vaimbove sachigaro weParliamentary Committee on Justice and Legal Affairs. Svondo rapfuura muzvare Jesse Majome vakawanikwa ivo vachisiyiswa chigaro ichi chichipiwa nhengo yezano PF. Tichanzwa kuna muzvare Majome kuti zvakafamba sei uyezve zvinoreve chii kumabasa ari kuitwa nemadzimai mudare. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu.
Aiwa, ndinotenda makadi vatereri.
Tinoona kuti svondo rapfuura makawanikwa imi muchimiswa basa sasachigaro weParliamentary Committee inomirira Legal and Parliamentary Affairs mudare. Zvinoreve izvi?
Zvinongoreva kuti ndakabviswa. Ndizvozvingati zvinorevei, asi ndizvo zvakaitika. Zvakaitika marimwe zuro musi wechipiri pazvakataurwa muParliament naSpeaker veParliament vamupenda.
Tinoona kuti imi ndimi vamwe vemadzimai vanga vakabatawo zvigaro zvepamusoro imomo mudare. Izvi hamusi kuona here kunge zviri kudzora mashure basa riri kuitwa nemadzimai vadare?
Hongu, ndinozviona sekuda nekuti kuParliament vatungamiriri vemuParliament ndo vanotungamirira makomiti. Parliament kune makomiti anosvika kana 20, just over 20. Makomiti iwaya i6 chete angachitungamirirwa nevanhukadzi. Zvinoreva kuti kubviswa kwandaitwa ndabviswa bvapagadzi kwamunhu zanup f. Saka zvinoreva kuti vakadzi vatosara va5. Saka hazvisiri izvo zvinotaurwa nebumbiro remutemo. Muchikamu chechi17 ndinoti panofanira kutorwa matanho ese ekuti pave nekuenzana kwemikana pakati pevanhukadzi nevarume kunyanyisa nyaya yekubata zvenzvimbo. Uyezve Parliament inosungirwa kuti basa rayo guru nderekunge richiona kuti bumbiro ratedzerwa nekurichengetedza. Saka kana Standing Rules and Orders Committee yemuParliament ichikwanisa kuita zvinhu zvakadai kuti haina kana ndifunga zvinoratidza kuti tiri mashure chaizvo kuti haina kana hanya.
Zvii zvamunoti imi zvingadai zvakaitwa semaonero enyu?
Pafanira pachitowedzerwa vanhukadzi kuti vaenzane vaende vaite chikamu chepakati nechipakati muutungamiriri ihwohwo hwemuParliament nemakomiti. Iri basa remakomiti nderekuongorora kuti hurumende iri kushanda nemazvo here. Saka tinongoziva tese kuti handisei Justice Legal and Parliamentary Affairs mune zvemutemo. Zvino hurumende yacho vanhukadzi vanofanira kunge vachiwanawo mukana wekuongorora nekuti vanhukadzi vanogara zvinoitwa vanosasarira mashure nezvakadaro. Zvanenge zvakakoshawo kuti vange vachikwanisa kunge vachiongorora kuti hurumende iri kushanda nekuti pakashayikwa kana ndingati kana pakanitsa ngatiti nezvemutemo izvo kana pakasungwa munhu ngatiti kana mumba vanhu vanotambudzika vanhukadzi vanosara vachichengeta vana ndo vanobika chikafu chekuendesera zvakangodaro zvese izvozvo. Mumatare edzimhosva tinoona varivo havana mari kazhinji yekubhadhara magweta saka vanosaririra chaizvo panyaya dzekubatwawo zvakanaka. Saka zvinhu zvinoda kuti ziso nezwi revanhukadzi ringe richipindawo munyaya dzenu zvematongerwo enyika nekutungamirira. Asi vakaramba vachipaura kudai zvinoti netsei.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai Honorable Jesse Majome kunge manga muinesu pano pachirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Aiwa, tinotenda mutendei.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Ngatisanganei zvakare svondo rinouya.
Tinotenda Marvelous. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu.
Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe watinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. anokuunzira ichirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tine hurukuro nasekuru Prince Mutandi Siwanda vanove munyori anoona nezvedzidzo muboka rezinata musangano rezinata. Hurukuro yedu iri panyaya yehuroi zvichitevera kubuda kwenyaya yemwanasikana aigara kwamurewa uyo anonzi ari kungobuda waya dziri kubuda mugumbo. Zvinove zvinhu zviri kukatyamadza vanhu vakawanda. Vamwe vari kunongedza kuti unogona kunge huri huroi. Tinogamuchirai nemufaro pastudio 7 sekuru Siwanda.
Makadiwo zvenyu vatereri.
Aiva tinoimba vatereri vapenyu vakatomirira kunzwa kuti sekuru Siwanda zvii zvavari kutipakurira nhasi.
Izvozvo.
Sekuru Siwanda, tinoona mazuva apera aya pakabuda nyaya yemwanasikana ari kunzi aichengetwa nambuya. Mbuya vanove amai wemudzimai azororwa nababa mushure mekunge baba wasiyana naamai vemwana uyu. Asi vanonzi vaimushungurudza kwamurehwa kwavaigara naye ikoko zvakazosvika pakuti anga achiita ronda pagumbo pari kunzi pari kungobuda waya dzinotochororwa dzichibuda. Tichitarisa chiitiko ichi sekuru munoona sei?
Tinoona kuti aya mabasa ekuroya aya uroi muchivanhu. Tinoona kuti kana takatarisa nyaya yacho tinoona kuti mwana uyu anga akashireketerwa. Nekuti hazvinogona kuti muchiona sewaya izvo zviri paitori mwena unogara zvitoma zvekushereketa asi zvinenge zvichibuda sewaya. Tinoona huri huroi mutsika dzedu dzechivanhu mabasa evaroya.
Huroi hwanhasi nehwekare hwasiyana here sekuru? Nokuti tinoona kuti waya chizvino zvinoka ichi.
Zvinoitika kuvaroi varoi vanhu, huroi hunoshanda muvanhu. Saka vanofambawo vachifambidzana nenguva nezvinenge zvinoti varoi pane vanhu ndo pane varoi. Saka hazvizosiyana. Saka tikana tichitarisa kuti waya zvine zvinofambidzana nenguva yaizvozvo unogona kuona munhu achiburitsa kana zvipunu. Iwo kana zvipunu zvaakushandiswa mukuroya ndo zvavaakuitawo. Vanofambidzana nezviriko nguva iyoyo.
Tinoona kuti baba vemwana vaichema chema kuti vanetseka vashaya zvekuita kuti mwana abatsirwe. Sesangano rezinata mune mabatsiriro amungaita here mwana?
Ichokwadi chaicho, isu sesangano rezinata tinenge tichida kuti vaende kumaofisi edu. Tine madzichiremba nekuti zinato togara tichifudzana nevaroya. Saka tinoona kuti vakauya kumaofisi edu ezinata vanokwanisa kuti vabatsirike. Vakaenda maofisi edu ari mumaprovhinsi ega ega muHarare tiri pa98 Cameroon kwozoenda kwaMutare tozoenda muBulawayo tiriko. Saka maofisi edu aya anoshanda ari mareferal office. Saka vakasvika ipapo vanosikobvunzwa vopuwa nyanzvi dzinoshanda mukupedza uroyi hwakaita saihwohwo. Zvinorapika.
Kune vamwe sekuru vachiri kuti uroyi hakuna. Tichiona chiitiko ichochi zvii zvamungataurira vanhu?
Tingati muchiitiko chakaita sechichichi ndechokuti vanhu vazive kuti uroyi huriko. Anenge asati aroyiwa ndiye anoti uroyi hakuna. Kasi ukange waroyiwa ndounenge une chirevo chekuziva kuti uroyi huriko. Tiri kutonetsana ipapa nehurumende panyaya yeWitchcraft Suppression Act inoti uroyi hakuna. Hurumende iri kuti ine masections atinoona kuti zvine udzvinyiriri zvekuti avaroyi vari kutoita matumbu vari kugarika nekuti vari kusapotwa. Nekuti ukange uchiita seunonanga munhu kuti muroyi iwo ndiwo woendeswa kujeri. Pane pamwe patakanga tichifamba nehurumende tichitaura navo isu sesangano rezinata takasvika pekuti ivo vanoti ivo vanoda pane enough evidence. Zvakafanana ipapa pekuti pari kubuda waya idzi evidence iri pachena uroyi. Saka inyaya yekutoti angafanira kugonga achitopinda mutongo mumakore anokwana kuita mashanu mhosva yakaita sekuroyiwa kubva kwaitwa iye mwana yeyu.
Aiwa tasvika kumagumo echirongwa chedu sekuru Siwanda, onekai zvenyu vateereri.
Aiwa mosara zvakanaka vateereri.
Maita basa sekuru. Manga makateerera kuna sekuru Prince Mutandi Siwanda vanove munyori anoona nezvedzidzo musangano rezinata. Muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe watinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiyai maoko aBlessing Zulu.
Tinotenda Jonga sezvo nguva yedu yapera. Regai timbotarisa musoro inawo zvakare. United Nations yoyambira Zimbabwe kuti ichawirwa nedambudziko remakonye eamiwemu. vagumbo na mai mjuru vorwira zita rekuti Zimbabwe People First. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu, Dr. Emina, Chris Gande munau dzechindebele.